manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZANU-PF neTRIPC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023. Murwere wekurapwa moyo paparirenyatwa hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZANU-PF vakagopinda munyika vachasungwa. Vakasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vakasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Zviro togasukuwere kamwana kadikika zvino hakuna zvakadaro. Isatiriadiki tangarwira ikaino. Hatina zviroto mupfungwa medu, hatina mekashadzi mumaziso medu, hatina zvakabvara donje munzeve. Tinoteerera musangano weZANU-PF kwawakabva, ndosaka takahwina hondo. Hatina maedzimas, ndosaka takabvisa iyenzini. Ari kurota ari kuSouth Africa ukoko. Kana aine zvivinda haikuda kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe tobotanga kudira newe nemapurisa nemhosva dzake, tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kuAmerica.
Vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare?
Hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri immunity from your criminal acts in the past. No constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability. Agopinda tione ribodira nenyaya idzo asati afunga zvekuita candidate. Mbavha haribvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 Nyamavhuvhu anoti reZANU-PF nereCitizens Coalition for Change kana kuti TRIPC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
Mutauri webato iriva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo
kozvine kodzerwa vanhu vekutipinge vanhu vekuzimbabwe ndokune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutoraiwo ndiri kutanga isu vatakazoenda taanaadeke 1975 takabatana nevazhinji vekuchipinga ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha hapana vanhu vakadzorwa hondo mukati vange vasikapfuure nekumanika rendi zvisanganisa nekuchipinge saka zvine kodzero kuendazve kuna vanhu magamba ehondo vanhu vakadzidza hondo mushure mavatsamura mashero vasungura muzambiki uchino vatenda uchiti ndibvorei chichasaa ipapo ndokugona kaikodo
vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika
ZANU-PF is unstoppable ZANU-PF icharamba ichitonga igotonga ichingotonga vamwe vachingomasuka vachingomasuka isu tichingotonga
asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo
negwara ratapiwa napurezidhendi wedu ED munangagwa kuti tifambe naro ndogwara ratichateedzera sevana vemusangano wezanupiwa tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera asi tiri kuteedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dzinodiwa napurezidhendi
asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vacharlton wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo
mukuwadzana takatokunda kare kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimbovaona havakwanisi kukambena akanga ariko nefriday ida kupa vanhu matishet vanhu vanenge vachitotidza matishet avo
mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change advocate fadzai mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo nhasi mutungamiri webato iri ange ari kusouth africa achitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo siziva vataura nezvinangwa zvavo
nhasi tanga tiri mujohannesburg patanga tichikurukura nemazimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives chekutanga nyaya yekuti mazimbabweans auye kumusha kuzovhota chechipiri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudhiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha munozviziva kuti tichahwina zvine mutsindo asi yakudifenda vote inenge iri nyaya yakakosha chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha vane kusapota strap so ndo zvinhu zvitatu zvatachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yedhiaspora yatinenge tiita maask and task
pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhuvhu uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu ndakamirira Studio 7 kuchipinge ndini Godwin Mangudya
murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani. Nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu mwoyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu mwoyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo mwoyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemwoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vave kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakaziya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji avakwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mishonga yese yanga ichibatsira mwoyo zvokuti ko zvinoi zvaanozvifambira kuzvigarira. Taakutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatiri kungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kumba hake.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awa. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuZimbabwe chete. Vanhu kubva kuma vanoita maoperation vanoita perfusion chivese vanhu vanga vangorimo munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muZimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit. Azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrezheni Prigovin vakati mauto avo ainge ave pedyo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 7255 pashortwave. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinonzi Pain Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupfuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano kuYoung Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized zvati nemazvo, zvakare zvive zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika, zvakare zvichibatsira nzvimbo dzavo dzavanenge vachitira kuti mahost communities. Mining industry inoda mari yakawanda, tingati capital intensive, asi takaparura zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one, tangatichita tine kuti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture, kufarming. Painongedzegwa uyo hagona kurima munharaunda, todedzwa vanhu vemudhuze vachizodzidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kwakanaka kunoitwa sei. Saka takazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka
saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambirwa zvine mutsindo. Takachiparira kumabrilliant north ndokwatakatira kuwana kwatakanowana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamine pake. Tikadeedza makurukota ehurumende akauya, veminister of mines and mining development, tikadeedzawo maprovincial minister vemadevelopment north nemakey stakeholders ese emmini nevamaini maYoung Miners emunzvimbo. Akauya akati akazva rakadaka tipo, vanhu vakadzidha, paine maexhibition. Tikabvako ndokunochita zvakare kumasvingo ataiti Young Women Miners Day, asi katirangozendanera nekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane. Vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa, zvakare kwakakukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemining apa tichipanina maawards ekuti taitenderazve 13 times yekari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosenza kuvati uyo ari kugona nekuudzamwe notaa productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenza kugate gold refineries rakawanda sei, ende uye ari kutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake, sesiti iri kuonekwa here, zvakare toongororawo kuti infrastructure iripo, michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo, nekuti tiri mu21st century kuti basaireruke zvakare aza kuti aine michina yezvino zvino. Sakai tinongorora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba rekuchera zvakare achiprosesa ipapo, potepote achitori nebhoira rake achikomplita value chain yemaini, ndopati kuti iyi maini iyi yave estandard maini. Nekuti kubva 1980 mamainzi akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma, small has been small, medium medium, large large.
Ndeapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tichibva izvo tikatabva kumidlands takuenda kumatsouth, fromatsouth manikaland, fromanikaland backcenter, chingotenderera chingoidentifya vari kuita zvakanaka. Zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kataidentifya maini yakadaro tikaipawo publicity. Zvinozoitawo kuti tinovawana kuinvest vanoona kuti iyo maini ndasikazoti kune maini yakadaro. Izvozvi kwatakabvawo kumukomaa manewspaper nezvenje yakaitika iyoyo, kwabva kwatsomoka kwakuti tasikazi kune maini yakanaka kudai. Tikasangana nemunhu wekutibetsere naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika, ine chikodza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu maini tingasimudze mapozitioni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaya zemariwo tinoona kuti ine kuda kuti inge chiremegwei kuti ingatibetserawo nezvemakuti ine matambudziko ayo asi ariko mabanks akutora kuda kuuya kuti ahwise nyaya yekuti mabanki kudhara aitya kuti aise mari kuchimoskero kuti mari inovanoiti iri it's a high risk enterprise inoriisa kuti mari kanakapinya kana chikaa kuti pamuna mari kazara munoiita asi kuti isusiyanhaina solution takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yainvestwa zvakare iyo maini ichisimukawo mamodhels vatyanobaradhamise pamwe chiyo nyamwe vakaenda kuchikoro vamakatibva kumabhengi kuti create mamodhels anochengetedza mari sa mabhengi ari kuuya vakatara kutaurana navo ana zeb bhengiwo ana stanbikava neduo bhengi remayouth inonzi empower bhengi tiri kutaurirana kusati kwaita hapo chibatwa chiripo.
Aiwa, tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita va
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai kupfuva, vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum. Asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadini kozwa ranhasi vateereri, zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asi zvetsananguro dziripo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko mushamarari, inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro ngotenderera nenyaya dzemacheche. Plus mufundisi unenge aisananguro wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo chechi the right chechi yekupinda. Nokuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda, vamwe vanoti hativerenge bhaibheri, vamwe vanoti kana usina mari mufundisa hawo yekumba kwako. Saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzi. Saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right chechi to belong to.
Amai, tinotenda nemubvunzo wenyu. Kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute. Mufundisi makadiniko? Houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru, vazhinji vanoda kuhwisisa. Batsirai vateereri vedu mufundisi Kapfumvute.
Makadini hama muna Kristo, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura, chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kavhuvhute, chinonzi chechi chiiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu, kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora maMoslems, vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad. Saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesimaKristu. Saka chechi ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, chechi handi chiwako. Chiwako chinosongana maKristu inozi church building. Saka chechi ndimwi imimi, mudikani mutori chechi. Maungana maakuzi chechi zvakare, muri maKristu anotenda kuna Jesu. Ngatichienda pamberi. Kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations awo masangano ano emaKristu. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi, nekuti dzese dzinokonisa kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowana ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchurch pindai muchurch ine zvino zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchurch ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchurch yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo chechi ndinga kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti muteereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazvihwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kubetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudhio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vateereri mazvinzwira zvaanga zvichitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi international cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club America haina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika pari zvino Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super Six ine mapoints mana dzimwe nyika dzapinda muSuper Six dzinoti Netherlands West Indies Sri Lanka Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutauriri webato riri kutonga rezanupf vachris mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato rezanupf vasevia kasukuwere avo vari kusouth africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya jeri nekudaro vachaenda kuzimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu vezanupf netriple c vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023 vezanupf vainge vari kuchipinge nezuro uye vetriple c vari kusouth africa vachitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi murwere hwekurapwa chirwere chemwoyo akavhiyiwa pachipatara cheparirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhwu ave kunzwa zviri nani vateereri kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com anokonekai nemufaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele
soku isi